This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo, gunyana 21, 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet kwa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutauriri weZANU-PF varogare Gumbo vanoti bato ravo harisati rabuda nezviga zvesarudzo zvichateverwa pamusangano mukuru weCongress muna Zvita. Mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vanoti kurambidzwa kwezvidzidzo zvekunze kwenguva yechikoro kana kuti maextra lessons kunogona kukanganisa vana vakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutauriri webato reZANU-PF varogare Gumbo vanoti nhengo dzebato ravo dziri kutarisira kuzokwikwidza zvigaro paCongress chaitwa nebato iri muna Zvita. Zvavanofanirwa kumbotsiga zvavasati vatanga kundodzokorora, vanofanirwa kumbotsiga zvavo sezvo bato risati rabuda nezviga zvichateverwa. VaGumbo vanoti politibiro yebato ravo ichagara mumasvondo anotevera kuti ironge nezvemitemo ichashandiswa pakuitwa kwesarudzo nezvimwe zvakadaro. Dzimwe nhengo dzebato iri dzinonzi dzanga dzatotanga kare kutsikana konzi dzichitsvaga rutsigiro pasarudzo dzekuti dzinge dzichipinda muCentral Committee, asi panotarisirwa kuti mitemo ichaiswa nebato iri inogona kuzorasisa vamwe vari kuda kukwikwidza. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGumbo pamusoro penyaya iyi.
Munotarisira kuzivisa urongwa iwo hurini kuitirawo kupa nhengo dzenyunguva dzekutsvaka rutsigiro? Tinoonawo zvakare kuti makazivisawo kuti nhengo hadzibvumidzwi kuti dzinge dzichingotaura pamadiro kumapepanhau nekudzinepfenyuro. Mutemo uyu muri kuona uchityorwa zvakadii mubato tichiona kuti hakasike kutanga muchizivisa nhengo kuti hadzingotaura pamadiro?
Vanga vari mutauriri weZANU-PF varogare Gumbo vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru wemapurisa kana kuti Police Commissioner General vaAugustine Chiuri varikukurudzira bazi rezvedzidzo kuti rifunge zvakare nezvedanho raro rekurambidza zvidzidzo zvekunze kwenguva yekudzidza kana kuti extra lessons. Vachitaura pakupiwa kwezvitupa kuvana vanodzidza muzvikoro zvemapurisa kuMorris Depot nemusi wechishanu svondo rapera, vachiuri vakati danho iri rinogona kukanganisa vana vakawanda kana rakasatariswa nezvaro. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakawafira zhou kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pemashoko avachiuri aya.
Chinotinetsa ndechekuti vachiuri zvamunoziva mese mukuru wamapurisa havasiriwo munhu watingafunga kuti vangataura zvingaitwa. Zvisinei kuti zvavanotaura zvakanaka, hatidi zvokungoti munhu wese wese angotaura paasvikawo paocasion akungotaurawo zvevarayiridzi. Taifunga kuti zvevarayiridzi ngazvisiyirwe kuna minister weeducation kuti kana vachitaura tigoziva kuti maiso kwazvo zvichazova zvinhu zvinoita. Taneta nevanhu vanongoti pavasvika pangava paheroes eka kana pamwe vangotaura zvamaticha. Saka kuti zvinhu zvematichawo zvingaendeiwa kumaticha zvive zvine chiremera, tinge tichifunga vanofanira kunge vachiitawo mareforms kumaticha vange vanotaura zviri nani. Asi tinovakorokotedza yedu vachihuri kuti vanoonawo zvatakagara tichingotaurawo ministry education kuti varayiridzi vanhu vanoziva kuti vana vechikoro vane macapabilities akasiyana. Kune vamwewo vanoda kuti vapamidzire kuita maextra lessons nokuti matisa anoda kuti vana vese vapase. Zvino kana minister weeducation vadokora vasingachioniwo kodzero yekuti vanoita maextra lesson vaite, kana kuti kana vongoona zvokuti maticha mamesinaries anongoda mari chete asingadi kubatsira vana, tinopokana naizvozvo.
Asi munoona ivo gurukota rezvedzidzo vachizotambira kurudziro iyi here?
Zvinonetsa kuti titi vanokutambira nokuti tinonzwa mashoko akanaka pakawanda, mamwe anotobvawo kuna vamugabe. Asi taneta nemashoko okungonzva nezviimbiso zvisingazadziswe. Saka isu tinoti nguva yekutaura tisina basa nokungotaura twakanaka tisingaitiki inenge nguva yatisingachikoshesi. Taakuda kuchikoshesa zvinhu zvinoitika zvatinoona zvichiindira mberi.
Vanga vari mukuru wePTUZ vatakawafira zhou vari parunare kumberengwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Sangano rinomirira masangano evashandi vehurumende reApex Council rinoti urongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore hwakaparurwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa hwakasiya kunze vashandi vehurumende. Sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vanoti vakanga vavirirana nehurumende kuti ichatarisa nezvemashandiro avo pamwe nenyaya dzemihoro pakati pegore, asi kutaurwa kwenyaya iyi kunoratidza kuti hurumende hairemekedzi vashandi vayo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGundani pamusoro penyaya iyi.
Musangano wedu weApex Council watakaita wakaita ongororo yekuona kuti iyo inonzi midterm fiscal policy review statement yakaitwa naminister of finance and economic development yakamira sei. Saka ongororo yakaitwa neApex Council vanoti ivo havasi kugutsikana nefiscal policy statement review yakaitwa, sezvo zviri pachena kuti fiscal policy review iyi haisi kutaura nezvezvichemo zvevashandi vehurumende. Yakabva yanyarara kuti zii hapana chairi kubuditsa ipa. Saka vashamisika kuti aika hurumende yatokanganwa ine zvichemo nezvisungo zvatakaita gore richitanga, kuti kana gore ra pakati nepakati pachazoitwa ongororo, ongororo inozoratidza kuti tione kuti tingaenderera here mberi nokubhadhara zvimwe zvikamu zvemari kuzadzikisa chisungo chatakaita chepoverty data line. Imwe ongororo yechipiri yakaitwa nedare reApex Council inoratidza iyo kuti iyo taxation yakakwidzwa pazvinhu zvinofananidza nenhare mbozha zvinoenderana nemota dzinenge dziri dzemasecondhendi dzinove ndidzo dzinokwanisa kuti dzitengwewo nemasivhu service. zvichaita kuti imwe mitengo yezvimwe zvinhu zvakawanda ikwire.
Saka imi zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kana kuti mune matanha amuchatora here ekugadzirisa izvo zvamuri kunyunyuta izvo?
Danho guru ratiri kufanirwa kutora nderokuti tichidzokera kumusangano weJoint Negotiating Council, uyo wanga wakamirira kuti kana fiscal policy review statement iyo yavapo tozoona kuti tabuda chii. Saka tinofara kuti iko zvino tatibvumiranei kuti svondo rinouya parinopera tichagara zvakare nedare iri, tobva tanyatsovatsanangurira kuti hatisi kugutsikana nezvatibuda ipapo. Tinotungamira toda kuti vazive kuti ndo danho ratakutora kuti takudzokera kunoti statement iyaini yakabuda iya, tochizvidzorera mudare iroro tozoona kuti ivo vanenge vane tsananguro dzekuti chii sezvo tisati tasangana navo. Zvinenge zvakakosha kuti tinzwewo mhinduro dzavo nemaonero avanenge vari kuita.
Vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundane vari parunare mugweru neStudio 7.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Yasvika nguva yekuti tikuendesei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tambira ine mfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemuimbi Pauline Gundidza. Tinokutambira nemfaro pachirongwa chedu Pauline.
Tinotenda vakadi venyu.
Aiwa isu tiri nani. Pauline, ungatiudza kuti iko zvino zvii zvauri kurongera vatsigiri vako?
Pari zvino ndanga ndichidzidzira kuridza mbira. Ndaane makore mairi ndichidzidza. Ndasvikawo pachinhanho kuti ndakuda kuti vanhu vambonzwawo basa randiri kuita nembira. Saka ndine nzeve yangu itsva inonzi Ndakamira, rwuyo runosimudzira mweya, rwuyo runotaura kuti senge kwouye ini handibvume kuzungunuswa. Munongondiwana ndakangomira, rwuyo rwandinovimba kuti rwuchapa vanhu tariro yakawanda muupenyu.
Iko kambo aka kanoimbwa nembira chete?
Aiwa, kakasanganisa mamwe mainstrument. Asi rwuyo urwu takarurikodha kustudio yedu inonzi maFreak Music Factory, taane studio yedu.
Ungatiimbirewo here zvishoma iko kambo kako katsvaka?
Kambo kangu katsva kanonzi Ndakamira kanoti: Ndashanda, ndashanda, ndashinga, ndashinga, ndachaga, ndachaga, ndapiwa, ndapiwa, ndafama, ndafama, ndapinda, ndapinda, ndawana, ndawana, ndapiwa. Kune vane, vane vanu, vanobiri, jira vane, jimwe susu, tiri mando, singa chkiske, hatkendende. Fendi wanaini, Ndakamira. Ndakatumira handibvume kuzengenetsa.
Kanoratidza kuti kachange kachinetsa zvikuru munyaya dzemumhanzidzi. Watiwe mane studio, sei makafunga kuti munge muchiita studio yenyu?
Izvi takafunga taona kuti ichinguva takatanga kuimba. Zvakaita sezvinorema nekuti tanga tisinawo studio kwekuti chero patazvifungirawo rwiyo rwedu taikwanisa kunotsvikisa. Uyezve kana uchisenzera mustudio yemumwe munhu, dzimwe nguva unomanikidzwa kuti utedzere musambo wake waanenge achida izvi. Saka uzombonyanya kuzoteerawo kuti wewe pfungwa dzako unokwanisa kusvika kupi pakugadzirawo mimhanzi yako wega. Chechipiriwo taida kuti tirerutsirawo vamwe vanenge vari kutangawo kuimba nekuti isakabvawo munzira yachimwe. Saka hatizotenderawo kuti vanhu vanenge vachiya kuzotsvikiswa kustudio kwedu vasangana nezvinhu ngampini zvatakaona isusu tinenge chedzo yekuti zvireruke kuitira ramangwana.
Bebinenaro inene wapana mugano aiwa ndatenda ine zvangu inenewe ngativungenye zano. Bebi usadaro ndive wacho unounza muvharo zuva rega rega rine munhu waro ine ndotokuda wekenero.
Ipo paya pa wakandida ndaifunga kuti uchandiramba negosi randinaro rinoita kungere nemubato nero nako rwako unongo ndida ndakadaro ndosaka ndichiziva kuti ndakakupiwa namwari 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 ndakakupiwa.
I remember first time yandika kuketa ndakamira pamuti kunge yogeta ini newe tenenge sapa ku Crown Plaza nyango wakandidina andimbo kudizeta ndakakupiwa na Mwari se birthday present in the middle.
Zviri nyore here kuti munge muchitenga zvinodiwa muma studio zoom?
Ndingangoti mazano zvinenge zvanyore hatina kumbofunga kuti ngazvisimudza zvitavangotanga kuti tikawanawo kamari kedu sesaparutsi tsvikiriwo takwanisa kutenga zvekutanga zvacho.
Aiwa tinotenda zvikuru Pauline nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kumuimbi Pauline Gundidza anoimba nechikwata chinonzi Mafreak. Aiwa vateereri kangoma kakaririsa kanoparuka nekudaro ngaisiye matambo. Tichenderera mberi nehurukuro yedu namuzvare Pauline Gundidza svondo rinouya. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing. Toti vateereri vatarisira svondo rinouya pauchaenderera mberi nehurukuro yako nemuimbi Pauline. Kambo dande kubva kumushakabvo chioniso maraire pamwe na Ja Praise. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutauriri wezanu PF varugare gumbo vanoti bato ravo harisati rabuda nezviga zvichateverwa pamusangano mukuru wekongresi muna zviita. Mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri vanoti kurambidzwa kwezvidzidzo zvekunze kwezvikoro kana zvekunze kwenguva yezvikoro kana extra lessons nebazi rezvedzidzo kunogona kukanganisa vana vakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Mavelas Muhlanganya uye.